Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamafuvhu 13, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti ZANU PF iri kurambidza misangano yaro kuburikidza nemapurisa. Asi ZANU PF inoti mashoko ari kutaurwa nebato rinopikisa aya ndeemugotsi matsuro sezvo isiriyo inoudzira mapurisa mashandiro avo. Mumwe murume anogara kwamutare ari nhengo yezanu PF, Malcolm Masarira, anosungwa achipomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa nhasi munyika nekunze kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti bato riri kutonga rezanu PF riri kuramba richirambidza misangano yaro izvo zvarinoti zviri kutyora kodzero yarinopiwa nebumbiro remutemo yenyika. Kunyunyuta kweCCC uku kunotevera kunyimwa mvumo kwakaitwa bato rinopikisa iri nemapurisa kuita musangano waro wanga uchifanirwa kuitwa nhasi panzvimbo yemabhizimusi yekondo kuChipinge, mapurisa achiti bato iri harina kuzadzisa zvinodiwa nemutemo wemopa. Chimwe chikonzero chataurwa nemapurisa ndechekuti pedyo nepanga pachida kuitirwa musangano neCCC pane rimwe bato risina kudomwa nezita ranga richiitawo musangano waro paMasipingura Primary School panove pedyo nemapurisa achiti achida kuti nhengo dzeCCC dzaizokonzeresa mhirizhonga sezvo dzakamboita kuMiddle Sabi. Asi CCC iri kuenderera mberi nemumwe musangano wayo kumasvingo mangwana uko mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vari kutarisirwa kutaura. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Tabata mutevedzeri wemutauriri weCCC vaOstalos Gift Siziva kuti tinzwe zvavari kunyunyuta nazvo.
Taipana kuti iite musangano wedu kuChipinge ichipembera mavhota takawana pabyelection asi mapurisa akatipa maridhinzi ari kumopa kuti hatigoni kuenda mberi nemusangano. Asi takaita application for the same program kumasvingo ndobva tikuenda ikoko mangwana tichinopembera nyaya yekuti takavhoterwa nekutenda vanhu nekupara hwaro kuti tichapamba sei in terms of our local program ikoko kumasvingo. Saka mangwana vachamisa vanenge vachiadresa kumasvingo pamuteke stadium.
Zvikonzero zvipi zvamakanyimirwa mvumo yekuita musangano kuChipinge mobvumidzwa kuita kumasvingo?
Chikonzero chikuru ndechekuti ZANU PF inotya kuti vashamisa vawandise vachikampena kumareseva. Chikonzero chikuru ndechekuti ZANU PF ine kuziva kuti CPC yatekeshera nyika yese, saka havasi kuda kuti tinyanyofamba especially kumareseva sezvo takatitarisira nemutarizo. Saka ndoo nyaya yatiri kuona the abuse of the police nethe abuse of the courts munyika kuti vaite bani CPC. Ndosaka takaenda kumatare kuti iite register our displeasure nekuti isusu waelected political party ine kodzero rekusangana nekuita misangano yedu kwese kwatine mvumo yekuti iite musangano.
Saka iko kumasvingo makapiwa mvumo here yekuenderera mberi nemusangano?
Kumasvingo takapiwa mvumo.
Sei muri kuti zvine chekuita neZANU PF imi makanyimwa mvumo nemapurisa?
Ndiri pazvekerere kuti ZANU PF ndo inenge yakaita resolution yekuti CPC haifani kubvumidzwa kuti ikampeni nekuti ndo bhegia yemapati ese anenge akunobuda. Saka tinoziva takazvitarisira isu segavhumendi iri kuuya tinoziva kuti ndozvinoita eni hurumende inenge yakubva ndomaitiro avo.
Mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change Vaustalos Gift Siziva vari parunare muHarare neStudio 7. Tabatawo mushandi mukuru muboka rezvekubudiswa kwemashoko mubato rezano PF vatafadzwa mugwadi kuti tinzwewo kuti vanoti kudei nekunzi ndo vari kurambidza misangano yeCCC.
Chokutanga handisi mutauriri wamapurisa, saka handingade kupindira mazviri kuti chakasaka vanyimwe mvumo yekuita musangano kuti pinge ndechei. Asizve ndichiongorora ndinoona kuti mangwana bato irori roCCC rine musangano wakafanana newanga vachida kuita kuchipinge wavachaita kumasvingo. Mapurisa iwaya avari kuti anoshanda nehurumende yeZANPF kuvanyima mvumo yekuita musangano, asiwo here mamwe chete avapa mvumo yekuita musangano kumasvingo. Saka kana vachiti pazvinenge ngoma painenge yarira ichiti pangu pangu, vanenge vachifara kwazvo vapiwa mvumo. Pavanenge vanyimwa mvumo voti ZANPF yavanyima mvumo. Pavapiwa mvumo voti mapurisa atipa mvumo. Ndi zvinoreve izvozvo, hamuone here kuti zvinoreva kuti pakati pavo pane umwe uri kugarira pfungwa?
Imiwo veZANPF munonzi pamunoita misangano yenyu hamusi kumirira kupiwa mvumo nemapurisa, muri kungoenderera mberi nekuita misangano. Ichokwadi here ichi? Uye kana chiri chokwadi, chii chinokupai masimba akadaro?
Hongusve masimba tagara tinawo, takapiwa nevanhu sehurumende sebato riri kutonga. Asi masimba iwayo tinomashandisa nenzira kwayo, hatimashandise kumbunyikidza mamwe mapato sezvavanoreva. Asi chandingangoda zvacho kuti vanhu vazive ndechekuti musangano weZANPF unoteerera kwazvo zvinenge zvataurwa nebazi remapurisa vanofambisa basa rezvomutemo, kuti kana tichinge taisa chikumbiro chedu kumapurisa kutoda kuita musangano, tinoteedzera zvavanenge vataura. Vakati chimbomirai kana kuti kwete, nhasi hamukwanisi kuita musangano, zvichida pamwe kuda nokuda kwokuti kune rimwe bato riri kuita musangano kunzvimbo iyoyo kana kuti nemazuva iwayo. Hatiindi kumapepanhau tichiridza mhere yenhema kuti tarambidzwa kuita musangano. Yakawanda misangano yedu inomiswa nemapurisa vachiti aiwa chimbomirai apa paita dambudziko rakati, hamungakwanisi kuita musangano. Tinongoteedzera takanyarara, kondo zvinoita ka kuvanhu vari munyika yavo. Kwete zvokuti kana tichinge tanzi namapurisa ehurumende yedu chimbomirai kuita pamusaiti, tomhanya kumapepanhau kwakumhanya kumaembasi. Kuti tinopenga here? Nyika inotongwa nevene vayo.
Mushandi mukuru muboka rezvekubudiswa kwemashoko mubato rezano PF vatafadzwa mugwadi vari parunare neStudio 7. Vanhu vemukinya nepasi rose vachakamirira kunzwa zvakabuda musarudzo yekutsvaga mutungamiri mutsva wenyika iyi. Apo nhasi kwasvika zuva rechishanu, komisheni inoona nezvesarudzo mukenya yeIndependent Electoral and Boundaries Commission isati yazivisa kuti ndiana akunda. Makwikwi makuru ari pakati pevanga vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaWilliam Ruto navaRaila Odinga, avo vave nemakore vachikwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika asi vachikundikana. Komisheni iri kutungamira sarudzo iri kurambidza vatori venhau nemakambani avo kuti vadome ari kukunda musarudzo idzi. Komisheni iyi ine mazuva manomwe ekuzivisa zvabuda musarudzo aya anokwana nemusi wemuvhuro. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobos Bunu.
Chekutanga tanga tane chirimbo chekuti tinogona kudzidzawo kubva kunyika yeKenya seZimbabwe pakufambiswa kwemaresults, kutanga tichitarisa mazuva ekutanga emabudiranga achiita maresults iwayo. Asi ndofunga nesuwo tamiriwo nezvigunwewo zvekare, nekuti kana pasina tatichataurwa tiri pamutemo, zvimwe zvese zvatiri kuona handizvo zvatingabvumirane nazvo, nekuti tinotarisira kuti commission ingadai yane zvaingadai yakutaura kuti sarudzo dzamumira dzakaita sei kunyika yeKenya.
Tinoona kuti iyo komisheni inotungamira sarudzo mukenya ine mazuva manomwe ekuti inge ichizivisa zvabuda musarudzo. Vanhu vangachema here kuti yanonoka?
Nesuso hedu tatingakurudzira ndechekuti ngatimirire, nekuti chinotarisirwa ndechekuti panenge pachigadzirwa mutemo vachizotara kuti tinopa mazuva mana, tinopa mazuva mashanu, tinopa mazuva matatu kuti zvabuda musarudzo zvinge zvataurwa, pane zvinenge zvatariswa zvekare. Saka nekuda kwaizvozvo chatinotikurudzira vese vari kuteerera kana vari kutarisa sarudzo idzi ndechekuti ngavape mukana kukomisheni kuti iite basa rayo nemazvo. Kana ichizenge yatadza kuita basa rona nemazvo, kunenge kwakuzotarisa kuti aiwa mazuva anga akatarwa manga muinawo, asi hamuna kukwanisa kudzivisara zvamanga makatarirwa nebumbiro remutemo kana semutemo wesarudzo kuti munge muchipikisana. Saka tinokurudzira vanhu kuti vange vachiteerera nekuti zviri pamutemo kuti mazuva iwayo achinge asati adarika, nekuti hatisati kuti mazuva aya achizodarika vachinge vasati vapa vanhu zvakabuda musarudzo idzi.
Tinoona kuti sarudzo dzemunyika panomboita dambudziko revamwe vanenge vachipomerwa mhosva dzekuburitsa zvawanikwa musarudzo nguva isati yakwana kana kuti zeki isati yazivisa. Tiri kuona vemukinya kana vemapepanhau hapana vari kutaura nezvekuti ndiani akunda. Munotii nezviitiko izvozvo?
Ndinovimba kuti kana tikatarisa pane mamwe emareforms kana kuti kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo kuri kuitwa munyika yeZimbabwe, chimwe chachona chiri kutaurwa ndofunga chatakaona ndechekuti aiwa kana maresult achinge aannounswa papolling station imwe neimwe, vamwe vane kupropoza kana kuti vane kutaura kwokuti ngatingoti ese anenge angoitwa public kana kuti angoburitswa pachena, ngaataurwe nezvaone kuti atove pachena. Saka ndofunga ndozvatiri kuona kunyika yeKenya kuti aiwa zvose zviri pachena, zvose zvave panze ndozviri kutaurwa nezvazvo. Chasara chete ndechekuti komisheni ikwanise kuchitaura kuti akakunda musarudzo idzi ndiani, nekuti mapolling stations mazhinji akapedza kuverenga.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muElection Resource Center vaSolomon Bobo Spunu vari parunhare kumadziwa neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti rinotambira nemufaro danho rakatorwa nehurumende rekubvumidza vana vari kunyora bvunzo gore rino kuti vaite zvidzidzo nguva ino yezororo, richiti vana vakarasikirwa nenguva yekudzidza inokosha nekuda kwedenda reCOVID-19. Asi mutungamiri wesangano iri vatakawafira Zhou vanoti vanoona kuti pane dambudziko nemari dziri kubhadhariswa vana kuti vaite zvidzidzo zvavo kwemazuva gumi akatarwa nehurumende, vachiti havasi vabereki vose vachakwanisa kuwana mari idzi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hapana chakashata kuti hurumende ibvumidze vana vatinoti macandidates kuti vange vachidzidza maextra lesson. Zvino zvine unyanzvi zvikuru sei tichitarisa kuti vana vakarasikirwa nenguva yakareba nemhaka yeCOVID-19. Saka pangava pakanaka kuti vawanewo nguva yokuti vakavhe masilabhasi. Chanetsa chete ndechekuti maholiday lesson aya anoita for 10 days, mari dziri kudiwa zvikuru maboarding school dzakanyanyisa, nokuti the minimum vari kutoda $100. Saka mari iyoyo haiwanikwi navabereki vakawanda vomuZimbabwe. Uyezve tichibva pakupeya for 10 days idzodzo mari dzinopfuura $100, pachange pava kudiwa futi school fees ye3rd term. Saka ipapo ndopakanyanyoomera vabereki vakawanda.
Tiri kunzwawo kuti hurumende yakabvumidza kuti zvikoro zvinge zvichibhadharisa mari dzechikoro, school fees inge iri mumari yemadhora ekuAmerica. Munoti
tinokandlamadza zvekare kuti hurumende yabvumira zvikoro kuti zvinge zvichitambira maschool fees in foreign currency, vachiti ndio kuti maschools ave nemari isingarohwi neinflation. But chiri kunetsa ndechekuti vachitambira chichemo chezvikoro saizvozvo, hurumende haisi kuda kupa varayiridzi mari yeforeign currency. Saka panenge pasina kuongororwa zvakanaka kuti varayiridzi vanotambira maRTGS vanowo vabereki havazokwanisi kuti vaendese vana vavo kuzvikoro kunochadzwa maUS dollars.
Zvii zvamunoti zvaifanira kuitwa ipapa vashoko?
Zvanga zvichida kuti tiite inonzi pachirungu balance sheet, kuti tichibvumira zvikoro kunhu one hand topawo varayiridzi mari dzinotambirwawo dziri muUS dollar, ndokuti zvive muchechetero mvura yegove.
Mutungamiri wePTUZ vatakawafira Zhou vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Tabatawo mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro.
Isu sebazi reprimary nesecondary education takabvumidza tinoti mavacation schools kuti vaya vanga vachida kubatirira silabhasi ravo kuti vaite catch up zvavanga vasina kukwanisa kudzidza nenhaurirwa yekuti denda recovid rakambovadzosa kumashure, vaibvumidzwa zvavo kunge vachidzokera kuzvikoro zvavo, vakaronga nezvikoro zvavo vachiita inonzi vacation school, asi takangovapa mazuva gumi chete kuti vakwanise kuita kuti zvinhu zvavo vabate silabhasi iyoyo.
Sei makangovapa mazuva gumi chete ekuita zvidzidzo zvepazororo izvi?
Takatarisawo futi kuti vana vanodawo kuti vazorore, ndosaka takangosvitsa pamazuva gumi.
Tiri kunzwawo kuti hurumende yakabvumidza zvikoro kuti zvinge zvichibhadharisa mari yechikoro iri mumadhora ekuAmerica. Mungatitsanangurira pamusoro pedanho iri?
Nyaya yemaUS dollars iyi yakaburitswa nerimwe bepanhau remuno haina kunyatsokuburitsa zvakatsetseka sematauriro atakanga tavaudza. Vabereki vanotambira mari yemuno muZimbabwe vanokwanisa kungobhadhara mari yemuno muZimbabwe nemaZimbabwe dollars. Kune vamwe vaya vanowana, vamwe vane hama dzavo dziri mhiri kwamakungwa, kana vaine mari yavanoda kubhadhara iri mari yekunze kwenyika, vanongobhadhara iri iyoyo, asi tinoshandisa yatinoti interbank rate.
Vanga vari mutauriri webazi redzidzo yepasi, vataungana ndoro vari parunhare muHarare nestudio 7. Mumwe murume anogara kwaMutare ari nhengo yebato rezano PF, Malcolm Masarira, ari kupomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, achinzi akavaenzanisa nevaive mutungamiri wenyika Mushakabvuva Robert Mugabe pamashandiro avo, achiti vaMugabe vaiziva zvavaiita. Masarira, uyo ane makore 32 ekuberekwa, anonzi akanyora mugrupu ravo renhengo dzezano PF reWhatsApp achiti vanhu vari kutambura kunze uko uye varuza chivimbo nebato riri kutonga nekuti vanoona sevakanganwikwa. Imwe nhengo yezano PF vaisawo mupfumi vanonzi ndo vakazomhangarira Masarira kumapurisa zvakazvosvitsa pakusungwa kwake. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tichange tiine hurukuro nemumwe mudzimai anoita iye basa rekudzidzisa madzimai kuti vature mabasa epamusoro.
Zita rinoitwa Lindsay Machona maenzanisa ndiri kuno kuCanada. Ndinoshanda as an executive director for a non-profit organization in Ovakashkoro munyika dzichiri kusimukira. Ndinoita futi basa rekutraina madzimai mumabasa ekutungamira, whether mumabusinesses, mumacompanies nemupolitics.
Muri kuona zvakamira sei takatarisa nyaya iyo yekuti madzimai vatore mabasa epamusoro? Sei tisiri kuona madzimai akawanda vari mune zvematongerwo enyika?
Pane nyaya dzakati wandei dzinoita kuti madzimai vasakwanise kunopinda munyaya dzezvematongerwo enyika. Hakusi kuti madzimai havadi pinda munyaya dzematongero enyika, asi kuti pane zvipingaidzo zviripo. Mukugarisana kwedu tine kutarisirwa kwevanhukadzi pasi kwakati nyanyei. Izvi zvinoita kuti masystem anenge aripo asasapote vanhukadzi kuti vapinde mune zvematongero enyika. Tichitarisa maelections abva kuitwa kuKenya, vanhukadzi vakanga vari kutorohwa kuti vasarane for maoffice ari political. Saka zvinhu zvakadaro zvinodiscourage vanhukadzi kuti vasapinde mupolitics. Mafungiro nemaitiro mukugarisana anenge achitarisira vakadzi pasi nekusazovatarisa kuti maleaders zvinoita kuti tivasapinde mupolitics. Tinoona kuti magovernments chaiwo sengeko kuKenya kwatiri kutaura, tinoona kuti muna 2010 vakatoisa mutemo wekuti muKenya muparliament munofanira kunge mune quota yevakadzi, maybe 50%. But even paiswa policy yakadaro hapana anozopfuurira mberi nekuti mapolicies iwayo achiitwa enact muparliament. Chido chinogona kunge chiripo, asi pakuzono kuzviita ndo panozoita kuti zvinenge zvarongwa zvezvo zvisazobudirira. Still zvinodzoka kuti maonero mafungiro edu pamusana pevanhukadzi neutungamiri wavo ndizvo zvinofanira kuchinja. Tofanira kunzwisisa kuti vanhukadzi vanogona kutungamira. And tese zvinototungamira mudzimba tine maqualities atinawo anoita kuti tive mabetter leaders, tive magood leaders.
Mungati pane dzidziso yakakwana here inoita kuti madzimai vazowana simba vachida kuti vatore waya mabasa epamusoro?
Zviri kwese. Tinoona vanhukadzi vachikurudzirwa. Kurudziro mukutaura inenge iripo, asi mukuzoita manje. Kuti tichisa matano iwayo ekuti kurudzira kuya kwatiri kuita tichikwanisa kuti zvichienderera mberi, tinoona kuti ipapo hazvisi kuzonoitika. Tichitarisa futi nyaya yekuKenya iyoyi, tichitarisa Martha Karua as a candidate. Kuri kuti akawina, akakwanisa kuita vice president. Zvinhu zvinobatsira mamwe madzimai nevanasikana vachiri kukura, because chimwe chinotibatsira kuti tizoshingirira kuona mumwe munhu akaita sesu ari pachinzvimbo chepamusoro. Tinotanga nesuwo kuona kuti kana Martha Karua akakwanisa kuzviita, neniwo ndinokwanisa kuzviita. Chinonyanyoita kuti zvinhu zvizonyanyonetsa pakuti vanhu vasimudze maoko kuti inini ndinoda kupinda paposition iyi, kuona kuti hakuna mumwe atambozviita. Saka madzimai ese waya, tichitarisa vana Kamala Harris kuUS, vana Samia Hassan kuTanzania, vese ivava madzimai ese vari kupinda mumapositions ari kudhuze dhuze nezvigaro zvepamusorosoro. Zvinhu zviri kukurudzira mamwe madzimai navanasikana vachiri kukura kuti vaone kuti kana naivowo vanogona kusvikawo ipapo nerimusoro. Dzidziso iripo, asi chiri kuda kuti chienderane nedzidziso iyoyo, iaction. Kubva kune munhu wese, kubva kune varume, kubva kune vatungamiri vemagovernments, kubva kune vatungamiri vemakampani, vachiti zvavanenge vataura vobva vaisa action yacho, tobva taona kuti zvese zvafambirana.
Munobatsira sei madzimai vari kuda kutora mabasa epamusoro?
Chandinobatsira nacho kazhinji inyaya dzeleadership, kutungamira, kuti munhukadzi anogona kutungamira. Asi usati waenda kunotungamira vamwe, tinotanga taona kuti iwewe semunhu unozvitungamirawo sei. Kunofanira kutanga kuzvinzwisisa iwewe semunhu kuti zvii zviri pauri zvaunokwanisa kuramba uchizvikurudzira nazvo kuti uite leader akanaka. Kuti tinogona kunge tine maskills atinenge tisina, tinogona kunge tine kumwe kuita kwatinako kunoita kuti even tichida kuti titungamire, vamwe vanhu havationi semunhu anogona kutungamira nekuda kwezvimwe zvinhu zvinenge zvichida kuti zvigadziriswe. Semadiamonds, ekuti rizobuda ra diamond rinoda kuti riende through process yekuiswa heat kusvika rizosvika pakunzira ra diamond. Saka ndinonyanyofokasa nekuti iwewe ndiwe ani ane kodzero yekuti vamwe vanhu vazotarisa vachiti uyu mudzimai akakodzera kuti atungamire.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous, iye zvino tokupai chirongwa Our Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuru naIshe Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin pamusoro pemashoko ekuti mamwe madzishe mudunhu reMashonal and Central ari kukurudzira mhizhonga yezvematongerwo enyika kunhengo dzemapato anopikisa zvikuru bato reCCC.
Tinotenda vateereri vajonga kutaura chokwadi ndechekuti isu semadzimambo tinondozerwawo mafuta enguruve yatinenge tisina kudya. Yaye mhuri dzonga muri kutaura hungu inozika sekutaura kwamuri kuita, asi matinhu kaandini kwandinotungamira handisandambonzani zvazvo, nekuti patinondoteseka nechekuti vanhu vaite zvinhu zvavo kunyanyisa mumatongerwo enyika vachiumba runyararo, vane runyararo nokuti dzero ratinongokurudzira. Ina handisandambonza nenyaya yemhuri dzonga. Ndiri kutaura nezvedunhu rangu nekuti ndakandosimbawo kunyaya yekuti vanhu vaite nyaya dzezvematongerwo enyika kana mumachechi kana pai vane runyararo ndozvatinongokurudzira vajonga kandomiri. Zvematongerwo enyika zvinotinetei nekuti tinondozogoma mafuta enguruve yatinenge tisina kudya.
Tichitarisawo kwacho kunenge kuchinzi ndo kuri kuitika nyaya idzodzi dzezvematongerwo enyika, tinonzwa kunge kuchinzi vebato rinopikisa reCCC vari kunzi vapise nhumbi dzavo nekumanikidzwa kuenda misangano yavanenge vasingadi. Mimwe misangano inenge ichiitwa iyoyi, imisa Ishe munozviziva here kana kuti vanhu vanongoita pasapo?
Kupfuura zvisipo vajonga, nekuti munhu kwangu handisandazvinza ndotinonzwawo neni, nekuti pazhinji nyaya dzematongerwo enyika idzi kutia kuti mingi ya ino tora ni kwa silipo kasa kana patola kwa ino kwa silipo kutika rakanda mbeta kuyo jose ita kwa tundu pami wangu wa rikuzi kutikila kwa mbuto mwe sinijo nisisu mbire wa mke mwenika constitution in Zimbabwe hili zori kini ya wajenda kutu nisisu kinundu wa wadi waka mura wa mbezi atina kwa tunarewe kiora kaka tinungu kura hoke kaa waka na mbumide waka na zile mbumide asipinungu kutikilema alumbe ukama kinumba ukama mashoko ni mazi kutu wame wakonyo kutane zese za wanunga wajita la jenda
kumunya yao zakaita seze chitendero nukuti imumu mune itiko osa kare shinushinu laku nangane shumatungi ruwe nyika shukuti wano wano pesera wakuti muna wakapinda kereke ya kati onza hari kudivira kati mune mabatila mune itowele makereke mudunu menyu
uhundu makereke anu ita umari mudunu mangu kujuka rapatunawo kawurirana kila sura changu izi robutura kete kete wano itai nikidara mkizi kutimu ni kwa mtu kwa sababu kutili wani wani kita zao wakitwe ni kupasa nunga kita zedi kwa kuro kwa kwa weche kwa mwati shonde kwa wakuni zira kuti kwa manatu na mata na wana mato mwini nyararo wafunga pata nure wani asili kizuo kuti mwana ane kwa zere zake kinyange mtu na mata ato kwa mwana ane kwa zere zake wajenda kane mwini anunga zere kwa zere zake kuti kiripa nguru ere kiripa nguru ere kiripa chini
kune wari kuita onya ya ze mirishonga izo zikana kuti madzishe ari kubvumidza onya ya ze mirishonga matunhu avo zvizva munga vaudzawo ishe nembiri
urudziro kuti iwo yatsure vana vavo kuvanenge vakuitawo mhirizhonga asi mubvunzo iwoyoyo kune mangadzimambo ari kuita sekutaura kwamaita tine mukuru wedu wepresident wechisikanzoro anonzi mambo Tarumbira ndinodaira ndo vangakwanise kuti vataure nemadzimambo iwayo kana pane chiro chokwadi chinenge chabuda votsiurwa kana kuti poonekwa kuti pangaitwe sei vajenda kandeii
kouyawo nyaya imwe ishe nembire yekuti kune vamwe vanopomerwa nyaya dzekunzi vanozvidza vakuru vematunhu kana vatungamiri vematunhu vanga vamadzishe masabhuku zvichibva zvaiswa kune zvematongerwo enyika zvizva mungataurawo imi
aizvozvo ndozvatinge tindokurudzira kuti aiwa mambo wakatisiya nezvematongerwo enyika pabumbiro redu romutemo wenyika zviri pachena kuti mambo anokudya tinenge tichingade kutiwa zvinhu zvakadaro zviitike zvii zvekuti mambo anozviitwa nekuti anogadza chiremera chake asi kana panenge zvinenge zvaitika zvakadaro inzwi ramambo rinotsiura tine mastrakta zedu yatinogona kugadzirisa vajonga vanemiri kuti totsiura takaita sei kuti umambo hurege kureruka umambo ugare hunesimba hurege kupepepeta semamera tinongoda ndechekuti mambo agare ane chiremera chake chinoita kuti adzindi mambo kurudziro yamwe ndeyekuti samambo nembiro yekumacentral ndongokurudzira vanhu kuti aiwa pane zvose zvatinoita ngatiitei murunyararo nesika dzedu sika dzedu ndodzinoita kuti tinge hunhu hwedu sevanhu vemuzimbabwe hatigare nerunyararo runyararo ndochiendai nekuteerera kwamaita ndatoenda vajonga
manga makateerera kuna Ishe Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin kumashonaland central muchirongwa chedu upenyu hwedu teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu munhau dzemitambo ezvino zvabuda mumitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi Cranbourne Bullets 1 ngezi Platinum 0 Chicken Inn 1, Harare City 0, Herentals 1, Islanders 1, Platinum FC 1, Black Rhinos 1. Mumitambo English Premier League yanga yatambwa kusvika pataenda pamhepo, Arsenal 4, Leicester 2, Manchester City 4, Bournemouth 0, Southampton 2, Leeds 2, Aston Villa 2, Everton 1. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau zvakare. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti ZANU-PF iri kurambidza misangano yaro kuburikidza nemapurisa asi ZANU-PF ichiti mashoko ari kutaurwa nebato rinopikisa iri ndeyemugodzi matsuro tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemi iri ndiri muWashington DC ndokusiyamina mutungamiri Nkomo.